Mangwanani yakanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvitatu 2019. Makatirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zveumbipi ndoga zvatiri kuona. Mapurisa anoramba kuti akaridzira vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo futi kumarondera nezuro. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zveumbimbi ndoga. Muzvinafundo Eliot Masocha veDeFry University vanoti kunyangwe hazvo mabhishopu navastrive Masiwa vaida kuita zvakanaka, vese vaifanirwa kutanga vataura navanachiremba vasati vanoona mutungamiriri wenyika uye vasati vamhanyira kumapepanhau vachitaura zvinobata vanachiremba ivo vanachiremba vasingazivi. Muzvinafundo Masocha vanoti umbimbi ndoga mukuedza kugadzirisa nyaya dziri kunetsa munyika hakubudiriri, sezvo nyaya iyi ichifanirwa kugadziriswa nevazhinji vachitaura nezvi rimwe chete.
Hurumende inenge isinganyanyisi kutarisa dambudziko rokuparadzana kwavanhu kuti dai tabatana pamwe chete. Tinonzwa zvedu purezidenti achiti inini ndiri open kutaudzana, asi takamirira kuti open kutaudzana kwacho ikoko kubudirire pakudaidza musangano wacho unosanganisira vana MDC, unosanganisirawo madhokotera, unosanganisirawo mabhishopi. Takaona mabhishopi eRoma akaenda kuna president nenyaya dzamadhokotera, kunge ndiwo mabhishopi oga achiita sokuti ndiwo vanga vana masolution acho. Saka chiri kunyanya kutibata ndechokusaba unity, kubatana kwavanhu vomuZimbabwe. Matambudziko atiri kuwana kunyanya eikonoma hatisi kubatana kuti tiite mutongera pamwe, nokuti zvinhu zviri kuipa zuva nezuva, hapana chiri kunakapa. Katisingadi zvedu kuvanzirana, hapana chiri kunaka. Zvinhu zviri kunetsa, vanhu vari kufa muzvipatara, zvinhu muzvitoropo zviri kudhurira vanhu, vanhu voshaya kuti voita sei. Ngatibatane savanhu veZimbabwe, pashaye kuonoti indiri muhurumende ndii ndoziva rokuti pati yangu yakahwina, kana kuti vanhu ngavauye vachindigwadamira tizotaudzana navo. Ngapashaye kweiyo pride iyo yekuzvida ikoko kuti ndine chakati. Tizvininipise tose, tibatane tose, tibudirane pachena matambudziko ari muZimbabwe ari kuonekwa noruzhinji rweZimbabwe, tigoona kuti tozvimisa sei, tozvigadzira sei zvinhu izvozvi. Tanyanyisa kushorana, kublemana, kuya kuti iwe ndiwo wakati, iwe ndiwo usingadi kuuya kuzotaura zvine zvakati.
Munofungei nemabatirwo ari kuitwa zveupfumi hwenyika?
Maitiro ari kuitwa paupfumi hwenyika ndeyekuti hausi kubatwa zvakanaka, hausi kushandwa zvakanaka. Ndinoona paine kuparadzana kwakanyanya zvikuru kwavo vanoti vanogona zveikonomi zveufumuhu navanhu vari pasi pasi ava. Vanoita zvokuti vari kuita zveufumi vana Profesa Mtule ava vanoita zvomumabhuku, iyo ikonomi yomuZimbabwe isisiri yomumabhuku. Kana tikatarisa isu kuti over 80% dzavanhu havana mabasa, mari zhinji inenge inonyanya kuwanikwa kuzhe kwefomal market iyei isiri mumabhengi. Mari yacho yakaita sama US dollar, ivo kana voita zvirongwa zvavo voita zvirongwa zvavo zvomumabhuku. Asi ukazoenda wakunotarisa pasi on the ground chaiko, kuna ivo vanhu vazhinji vanotambura, hakuna kwazvinotisvitsa zvirongwa izvozvo. Ndinoratidza kuti hurumende yapurezidenti Mnangagwa apa yakonewa nenyaya dzezveikonomi, yakapinda ichiti tinogadzirisa ikonomi. Yanaka here ikonomi yacheke zvino? hapana chanaka vanhu vari kufa muzvipataro ndozvimwe zvinoratidza kuti ikonomi haisi kubatwa zvakanaka kana vanhu vachitambura kusvika pakufa nezvirwere munyika vamwewo vanofa nekuti zvinhu nekuda kwezhara nekuti zvinhu zviri kukwira mumashopu tinotarisa isi kuona kuti zvinhu hazvisi kuzonaka kana tikatarisa uremu hwemari yenyika zuva nezuva tinoitarisa tiona kuti uremu hwemari yenyika yedu huri kudzaka iri kurusa vario zuva nezuva roga roga chii chavari kuita kuti uremu hwedhora redu huremewo kuti zvinhu zvinakirewo vanhu
vasrive masiva vakati vangakwanisa kupa vanachiremba mari dzakasiyana siyana munoona sekuti izvi zvingabatsira nyika here
chiya chikava chikamu chidoko doko zvikuru pa dambudziko riripo nokuti chirongwa chavamasiyiwa chaingokwanisa chete kuitika mwedzi mitanhatu chete zvekare chirongwa chavamasiyiwa chinenge chisinei nokukonana kuripo kwamadhokotera nehurumende saka kubatsira kwacho handina kukwanisa kuona kuti chobatsira papi nokuti zvinhu zvinenge zviri temporary zvinhu zvinenge zvisina zvekare kunge zvabvumiranwa naava vagara vari kunetsana madhokotera nehurumende saka zvaa zvisingashandi vamasiyiwa vaifanira kunge vakaenda kuhurumende vakaenda kumadhokotera vogara pasi vovona kuti chirongwa chavo ichi chingazobetsereka navo sei pamwe nehurumende yaakuzochitambira pachichapera pamwedzi 6 yacho yakwana iyo saka munhu vahake une shungu dzokuti zvinhu zvinake kunyika yake waifanirawo kunge akadi akafambawo negwara kwaro rokuunganidza vanhu kwete kungoti ndo chindini chandataura kachiya chokuti munhu unongoti iyi ndo solution yangu iyi ngaitambirwe ingapedza dambudziko iri aiwa paidero pakaita kubatana
matara zvekare pamusoro pemabhishopu ecatholic church ava munoona sekuti zvavari kuda zvingatambirwa here nehurumende kana kuti nevanhu veruzhinji
zvavari kuda zvazvakati nake asi zvekare vakatitadzei pakuti havana kunge vataurirana zvenaivo vacho vamadhokotera vari kugunun'una ava havanazve kunge vabatana namavo mabhishopu ose nokuti mabhishopu eroma chete handiwo mabhishopu oga ari muzimbabwe kakunyanya handiwo mabhishopu oga nechechi nezvipatara aiwa vaidero vakabatana navamwe vose mabhishopu vagotanga vataudzanazve namadhokotera iwayo kwete kuti vongonanga kuhurumende ivovoga vovhurirwa dhoo voga vamwe vose vovharirwa dhoo hazvishandi chindini ichocho hachishandi ngatibatane
muzvinafundo Eliot Masocha veDifra University vari parunare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti nezviuru mapurisa akaridzira kuti mutungamiri waro vaChamisa pavakanga vachidyara miti kumarondera paurongwa hwavo hwekucherechedza zuva rekudyara miti munyika reNational Tree Day. Mutauriri wavaChamisa Dr. Nkulile Kusivanda vanoti mapurisa aya akashandisa mabara anouraya pamwe nemabara erabha mukuda kuparadza vanhu vakanga vaungana padombotombo clinic apo vaChamisa vanga vachidyara miti. Mutauriri wemutungamiriri weMDC Dr. Nkululeko,
president vanga vachidyara miti nokuti vakati vovaruda kuti mwedzi uno waDisemba vove mwedzi wekurangarira kuti pasi redu rino rinoda kuchengetedzwa tichidyara miti tichichengetedza environment yedu. Saka vativo kuti vanhu vazive ndichatanga nekuita izvozvo kumarondera ndozvavanga vavinga kuno. Tazoona mapurisa atinofungidzira kuti masoja achisvika nemha nefuti vakatanga kuchipfuura vanhu.
Saka pane vapfuurwa here nekuti ndiri kunzwa muri kuti vatanga kupfuura
vanhu? Pane mapurisa anga achishandisa anonzi malive bullets aya vozoshandisa anonzi marabha bullets vapedza kudaro voshandisa matiga. So they were shooting three different types of arms. Zvaroha nemabara ari live avatopeka nekuti panenge panga paine mupurisa wananga aine live ammunition.
Saka mapurisa anga achiridzira kuvanhu here kana kuti varidzira mudenga kuti vanhu vaparadzwe?
Varidzira kuvanhu chaivo nokuti kana zvisava nemumwe unochengetedza vaChamisa unoti bara chairo rapfuura nebasa ritende yake richinotienda mberi richipfuura richiendako ndo pavabva vatora action yekupreserva mukuru.
Saka vanhu vangaungana vanga vakawanda zvakadii?
Aiwa vanhu vanga pari paclinic ka. Saka vanhu vanga vakati wandei vamwe vachifamba nenyaya dzavo vamwe vauyawo kuzo zvanga zvichiitwa naPresident.
Tinona kuti mutemo mopa waka pasiswa uyu unoti pese panoungana vanhu munofanira kuzivisa mapurisa manga maita here danho iro rekuzivisa mapurisa kuti mutange muri
kufunga kuungana vanhu mutemo unoti pese paitwa musangano unounganidza vanhu zvino hapana anga aunganidza vanhu pano panga pasina musangano papa achidyarwa miti saka izvozvo hazvirambidzwe nemutemo zviri pamutemo chaizvo mapurisa acho chero mukataura navo tataura navo isu vakati aiwa hapana mutemo wachikorwa vatiwo zvanzi tisakubvumidzei kuti mudyare miti chete.
Mutauriri wemutungamiriri weMDC Dr. Nkululeko Kusvanda vari parunhare kumarondera neStudio 7 asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaramba mashoko aya vachiti mapurisa akangoshandisa chete udzi hunokatyidza mukuparadza vanhu vakanga vaungana vasina mvumo yemapurisa.
Mashoko ekuti mapurisa aridza kuti haana chokwadi ndeyekunyepa chaitika ndezvokuti izvo vanhu vanga vari pamarondera padombotombo clinic pari kunzi ipo vanhu vaungana vasina kuudza mapurisa vanhu vakatanga kuimba vachiita maslogan mapurisa akasvika akati inini kana muchida kuita musangano kana kuti rally munoteedzera zvinotaura mutemo uyezve vanhu maunganira makaita chiendai vanhu varamba vamwe vanga vatotakurwa nemakombi vachionetana nemapurisa saka mapurisa vazoshandisa tsmo kuvabvisa panzvimbo iyoyo hapana munhu aridzirwa malive rounds sekutaura kwazviri kuitwa kana kuti pashandiswa marabha bullets mashoko ekunyika zviri paground zviri kubuda pachena tiri kukurudzira vanhu vangave vanhu veruzhinji kana kuti vematongero enyika ngavataure chokwadi pazvinhu zvinenge zvaitika hapana munhu aridzirwa pfuti akanangwa kana kuti pashandiswa malive rounds mashoko ari kufamba pasocial media mashoko ari kutaurwa nevamwe zvematongero enyika haana chokwadi mukati
bato iri riri kuti uyu wanga usiri musangano asi kwava kuri kungoti vanhu vari kudyara miti vachiparara vaida mvumo yemapurisa zvakare here
munyika mune mutemo kana pangoita vanhu vanenge vakazara pakuadreswa marali zvinofanana here nekudyara muti kana pakuadreswa marali mukoma jonga yatove rali kai hachisiri kudyara muti saka todawo kuti vanhu vataure chokwadi pavanenge vachiita mabasa avo
pane vasungwa here pachiitiko ichi assistant commission
tiri kuferefeta tichitaura kudai
mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare neStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday mune nyaya inoti vana chiremba vari pakuramwa mabasa vakaramba kutambira mari yavakange vanzi vangapiwa namuzvina bhizimisi Steve Masiwa uyo akanga avimbisa chiremba umwe neumwe zviuru zvishanu zvemadhora pamwedzi muDaily News vaimbo vegurukota muhurumende vachinga dhuve vanoti nyaya yegukura hundi haina kupera muKronico mune nyaya inoti Air Zimbabwe yamisa kufamba kwendeke dzayo dzose zuva ranhasi ichiti pane zviri kunetsa zvainoda kugadzirisa newzimbabwe.com inoti vanhu vachamiswa mabasa nebhanga reCentral African Building Society CABS zvichitevera urongwa hwekuvhara mapazi aro mana CABS yazivisa kuti musi wa31 ndira 2020 ichavhara mapazi ayo kuHighfield, High Glen, Letombo neNorton. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Tinokumhoresai tokumhoresai vese vashamarari veStudio 7 ava vamuri kudana vafundisi ava pakutaura nyaya dzokuti machenji waya akawanda whatevha havasi kunatsa kutibudisirawo chaizvo chaizvo zvatiri kukumbira izvo nekuti kudai zvaizombobvira zviya muzombodana Apostle Chiwenga timboona kuti maybe unganatsa kutitsanangudza because pane dzimwewo dzatinongonzwa mapreaching ake ungasangati unoziva bhedha amonatsa kutitsanangudzirawo mumufambisi wemeseji wangu unondatenda zvikuru kwazvo mukaufambisa
mangwanani akanaka mese vateereri veStudio 7 Nemi vana mkuma wandi, nemi vamo vese mnitipana kuti chokwadi. Ini ndinoda kutenda aposto mabugu avo vanga vachitsanangura mamiriro akaita makereke nekwatiri kubva nezvikonzero zviri kuita kuti awande. Ya mashoko iwayo ndamanoona kuti mashoko echokwadi pakutsanangura kwavo, nekuti vazhinji vari kuparidzira mari uyezve vazhinji vave kuita zvimwe zvinhu zvisiri muBhaibheri. Kuri kutsvaga kusiyanisa kuti ndigozonzi ndikaita izvi kereke yangu yafanana neyanhingi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti tisatsvage kufananidza makereke kana kusiyanisa makereke, asi tifananidze zvaKristu. Ndo zvandangoti ndisheye wangu nemi. Ndini Chitando kwaChimuti, ndiri kuno South Africa.
Maswera sei kuvestudio. Aiwa tinokutendai vana Blessings Guru vanoita nomonoka hwande. Imi vamwe vese muri kuramba mutsukoti batsira basa. Ndinotaurawo nyaya yaitika kune zvenyu zvaitika kumaronde. Zvinorwadza kuti chokwadi chokwadi vaponya kuti vanoramba zvinhu zviri pachena zvakadaro, zvokuti kutiyarira vanhu vese vachinatsoona kutitarira panapa, asi vanotaura kuti vanhu vasinoita matika. Zvinhu zvaitika pachena zvichionekwa. Chokwadi kuti mapurisa aya achiri mapurisa ekuchengetedza nyika here kana kuti ato mapurisa ezanp? Tinoziva kuti mapurisa aya pane kupinda mukati mematongerwo enyika, mapurisa aya vari kutambira mari yekuti vangabva vatosvika pakuda kuramba vachiuraya vanhu zvavari kuita. Chokwadi zvinotirwadza. Zvakangofanana neye zvino munonzwa vaobhedhai mupopa vari kutaura zvokuti ivo vada kuvaka zvipatara mumasvingo zvikuru, kuvakira vanhu zvipatara mumasvingo, chipatara mumasvingo. Ukatarisa kuti vanotaura kuti vanovaka chipatara mumasvingo ivo vachidzinga madhokta. Ndo zvakafanana naizvozvo kuti vaponya tivari kuramba zvinhu zviri pachena, kuti kutidharira chokwadi vanhu vakatarisa kuti vanhu vakatomhanya kutidzigarira pachena chaipo chaipo. Izvozvo vabhadhaya vanoenda vachitotaurawo kumasviko kuti tida kuvakira vanhu zvipatara muno mumasvingo, ivo vachitadza kubhatara madhokuta chaivo chaivo pazvipatara zvagara zviripo, vari kutadza kutenga mishonga chaivo chaivo pazvipatara zvagara zviripo, kuda kuvaka zvimwe zvipatara. Hamuoni kuti vanhu ava vanoda kuoda kunge vanotamba nevanhu kuta nyika yavo chokwadi chokwadi kutaka private limited kezanpf? Zvinhu zvakadaro zvinorwadza. Chokwadi chokwadi ka vamunakagwa nemhuri yavo netimu yavo ka kana denga handikungoti vanoriona ii ndatenda.
Makadii vachampiona westudio 7. Ini ndinoitwa Willis, ndiri South Africa paPretoria paDBS Sport. Ndanga ndichikumbira kuti pamunotaura nemutauriri wemapurisa mundibvunzirewo kuti iwo mapurisa awa achiri eZimbabwe kana kuti ava epolitical party, because tinoona 00 vakarova vanhu zvikuru zvakashungurudza vanhu. Vamwe vaingozvifambirawo muguta reHarare, iko zvinotowa kuti futi vashungurudza vanhu pachipatara vachiridza pfuti pachipatara pavagwere, ndisingazivi kuti iwo mapurisa awa basa ravo vakaripinda zvakadini, kuti njere dzavo dzinotora zvakadii. Nokuti kana vachiridza pfuti pachipatara pavagwere, vamwe vanenge vachitobhara zvakanyanya, ivo ndopo vosvika voridza pfuti vachikanda neutsi hunokashidza pavagwere. Zvinova izvo zvingaitawo kuti mapurisa awo anganzi ane njere kana kuti anotora zvakanaka, because munhu kana wakakwana haungaridzi pfuti kana kukanda utsi hunokashidza pachipatara pavagwere. Hamundibvunzirewo kuti vanozvifambisa sei mapurisa awo.
Hello, Studio 7, makadii pamhepo apo? Jongana tanonoka, varume tinotenda nenhau dzamunotipa. Ndini Chike ipa Pretoria apa. Taneta wakumana nezvatiri kuitirwa nezanupf izvi. Izvozvi so takatosiya nyika yedu kuuya kuno kuzoita maforena nekuda kwezanupf ichitadza kutungamirira nyika. Morova vanouraya vanhu kana vakuda kuekspresa marights avo. Saka tinorarama sei munyika yakadaro? Kuno kutorarama tichivhundutsirwa. Vakumana zanupf ngaitiziroma siriasi. Varume ava ngavangobvuma kuti vakundikana vabude kupindiwo vanogona. Hazvireve kuti kana usingazivi vanhu vese havazivi. Kune vamwe vanotozivawo nongozvidzvanyirira. Saka vakabuda varume ava vomboonawo vamwe kuti vanotadzirira here.
Vashamarai vestudio 7 vakadini? Azita rangu zvanga ndisoda kutaura. Ndoda kutaura nawo yemapurisa aya ari graundi NDC yongwa chidyara miti. Vakomana zanupf inonyadzisa, vakomana. Kunyadzisa chako icho, kunyadzisa zano. Zanupf Republic Police inonyadzisa. Kutadza kurwisana neurombo hurimunyika kunorwisana nevanhu NDC zvavo akarambidza chamisa kuti hanzi yeye asaende kuzvipatara yeye asaiti rara asina kuenda kumapurisa asina mbozivisa mapurisa apa nezve kudyara miti kuti avazivise here vakutoti hanzi angakuita rara munope zvinonyadzisa dai vari vamwe vanhu dai vatombotraya kusovha ikonomi crisis chete chete nezvona tiri kuda vanofunga kuti ivo kuita zvinhu zvakadai ndo kugadzirisa nyika here vanoti kupamba vanhu nekutosha vanhu ndokugadzirisa nyika hadzi anopevi inonyadzisa kunyadzisa chakuha kana iye mutauro wemapurisa iponyatu muzano pf uyu haana hatingati hanzi mupurisa muzano pf mutauro wezano pf unodefenda mnangagwa kuti ahai maprivate jet ndo vanovadefenda vari kutadza kugadzirisa economy crisis nyika yakaomerwa kuomerwa chako chako nyika vanoti vagadzirise nyika but ivo vari bhizi bhizi tizi kunetsana nemdc chii chaio cho chii mavari hadzi anopefu inonyadzisa mani tikutonyara havasi kuona here zvinhu zvavari kuita zvinonyadzisa kunyadzisa chako chaiko ani zvandisota mani
idzo ipfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 titumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinotambira mameseji enyu akawanda zvikuru saka musaore mwoyo kana meseji yenyu isina kuridzwa nekukurumidza tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu makumi maviri vakaurawa mukupera kwesvondo mune rimwe guta riri kumaodzanyemba kwemexico zvinofungidzirwa kuti kurwisana uku pakati pezvikwata zvinotengesa zvinodhaka uye ndizvo zvakakonzera izvi varwisi vasingazikanwi vanonzi vakapfuura vanhu gumi nevana vakafa nemusi wesvondo mune imwe kereke muguta rehantokoura muburkina faso mauto ari kutsvaka vanhu ava vanonzi vakatiza nemidhudhudhu
ndakabekwa mugore ra1978 kuchishawasha ndikadzidza primary yangu nesekendari ikoko zvemumanzizi ndakazozvitanga mugore ra1999 ndichienda kucommandos yaitungamirwa nanational muchimbeti ndakaridza ikoko kubva 1999 iyoyo kusvika ma2001-2 ikokoko semunhu ndaitawo rimwe basa zvekare ndaiconcentrata nemagitare nichindoita zvehospitality zvekare so ndakazosiya ndakuconcentrata zvakanyanya futi nehospitality ndokuchizopinda muchikwata zvekare cheorchestra dendera kings mugore ra2005 mushure mekushayiwa nhandara simon ndakapedzwa nhandara alan tindijoine chikwata asi before the date ya ndara simon ndakamboenda kumainterviews nemarehearsals because ndakanga ndadanwa zvekare kuti ndipinde muchikwata ndava chiripo but unfortunately asina kuzofamba sekudaro yakazongokwana kuzastaja namudhara ndokuzostaja namudhara alan pa2005-6 iyoyo kusvika kuna na2008 pandakazozvirumura ndokuramba changu chikwata chino ndi orchestra kings unuwa ndiwa msambu mungu chepe wedi ndira iwo nda wanema album anakwana kuita iwo 9 asi ndi nerechi gumi randitori naro la tukto shanda mstudio parisi no ndo wendo wanina aru kusika parisi
kuti musambo wenyu wamunoimba mukoma Chamson idendera vazhinji vakanzwa manzi edendera vanobva vangu batanidza nemhuri yekwachimbetu imi makatora sei musambo uyu
ndofunga vamwe vanoshandisa tine kuti mendwe rudzi inozvara mwana ane rushumo zvinhu zvakangowa blood nekuti murondo yangu inoti ndiri mwana wekwachimbetu
Mi manzi ya manayo, ndekapi kamboka mungamboti taurira nezvako pama dambare fenyesa.
Pane album riripo erichi namba 9 irori. Ane kamboka ninyanya undibata kanonzi ko chimoto. Kano taura zwe nyoro ondo ye ondo. Ye kuenda kwa kata ku ondo vana ve Zimbabwe. Ndakaona zvaka kodzera kuti tigare tiri mu history yedu. Ya kati sunungura kuti tive pano. So ndakaona kuti songo iyo inondidzamira pane matrix esho
ko pa damba refu ramuri kubika iri nde dzipinziyo dzamunga dzivisa vatereri kana vanokuteverai
pa damba refu ija iro riri riri mugango iri pane dzanga da kuti vagotarisira kuti tinogona kuva nemoto zvekare pane songo inonzi murondo kubva songo inonzi murondo iyoyo koya imwe songo inonzi toy toy Tuva pano iyo inonzi toitoi iyoyo poya ine zvekare inonziwo ndaremerwa ndofunga ende dzine dzimbo dzanga sarudza pari zvino kuti inogona kuva ine moto pa album iro richatevera
Manzi inonakidza zvikuru tinotenda jonga kande miri we studio 7 atunzira nyaya iyi achikurukura na Chamson Boroma anotungamira chikwata chake cheorchestra kings sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zveumbimbindonga zvatiri kuona mapurisa anoramba kuti akaridzira vanerson chamisa nevatsigiri vavo pfuti kumarondera nezuro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande